Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 11/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook yepeji yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakaungana kuStrathaven kuAvondale muHarare, uko vari kuchema amai vimbai tsvangirai Java vakashaya nezuro. Vanorendesa dzimba dzekugara muVictoria Falls vanonzi vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakaungana kuStrathaven kuAvondale muHarare, uko vari kuchema amai vimbai tsvangirai Java vaive mwanasikana wekutanga wevaimbo vemutungamiriri webato reMDC muchakabvu Morgan Tsvangirai. Amai Tsvangirai Java vakashaya nezuro kuchipatara cheWest End muHarare. Vaive mumiriri weGlenview South mudare reparamende. Havana kuzopona mutsaona yakaitika mukwekwe mwedzi wapera ikauraya dzimwe nhengo dzebato ravo mbiri. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume.
Tiri kuvachema kuStrathaven kuimba yaigara vatsvangirai ndo pavanga vari kugara. Imba yakajairika muAvondale inozivikamwa. Takamirira kuti mhuri itungamire mberi neprogramu yavo rekwaJava rekuchechi naivo vekuconstituent, sezvamunoziva angari munhengo yeparamende vachimiririra kuta reGlenview. Saka vanhu vachange vakaungana ipapo takamirira kuti zvirongwa zvirongeke. Kune hama dziri kubva mativi mana enyika, sezvamunoziva mazuva ano hama dzava kusouth Africa, UK, kustate China vakamirira hama idzodzo kuti dzinge dzichikwanisawo kusvika kuitira kuti vazokwanisa kunyatsoparamura programu yacho. Iko zvino vari kuungana vechechi vari kuimba kubva nezero manheru kusvika nhasi vachirangarira nekukomekedza mukunda uyu.
Saka urongwa hwekuti vanoradzikwa rina hausati vaziviswa kusvika hama dzese dzaungana?
Hasati vaziviswa kusvika hama dzaungana, tozobva tozoziva kuti mhuri yacho yakarongei. Zvino zvanga zvisiri kutarisirwa, vanga vachiri mudzimai wechidiki, vanga vari kutanga basa rekuparamende vachangopedza chikoro uyezve vachangoroorwa. Saka programu dzakadai dzinonetsa nekuti zvinhu zvinenge zvisina kana kutarisirwa kuti zvichange zvakamira seizvozvo. Saka mhuri ichange ichivironga, vachirongawo marongero ane tariro kuti tinge tichikwanisa kuvachengetedza zvakanaka. Vanga vari sisi vedu, vanga vari MP vedu, anga ari mwana wavatsvangirai, angari mukuru wedu, ende takatarisira ipapa kuti vachange vachiendesa mberi zita ravatsvangirai.
Saka sebato mushure metsaona iyoyi tiri kuona kuti ivo vashaya, pane vamwe vavirizve vakashaya vanga vari nhengo dzebato renyu, zvasiya paine gwanza rakakura sei?
Sepati tichange tarwadziwa, tabayiwa pamoyo. Tinotarisa hengu kutonga kwaMwari hongu maitiro avashe hatikwanisi kuvhunza asi zvarwadza moyo zvaita kuti tivhunze kuti nai ishe zviiko todiniko ticharamba hedu tichinamata ticharamba takashingirira mugwara ratakasiyirwa navatsvangirai ticharamba tichiinda mberi nebasa ratiinaro ticharamba tichitarisira tichiita zvaangari munhu aida vanhu angari munhu angane rudo angari munhu angakashinga sababa vake angari munhu angane tarisiro yezimbabwe itsva zimbabwe yakanaka ndogwara ratacharamba tiinaro sesangano
Mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Zvinhu zvinonzi zvinenge zviri kuenda zvichigadzikana munyaya dzemafuta edzimotikari kutanga svondo rapera. Vamwe vachiti mitsetse yedzimotikari yainge yave chinhu chezuva nezuva mukurarama kwevanhu. Vamwe vanoti kuvepo kwegurukota idzva kubazi rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis kwakarerutsa zvinhu mubazi iri. Asi vamwe vanoti kuwanikwa kwemafuta uku inyaya yekuti mutengo wemafuta aya wakakwidzwa zvave kuita kuti vakawanda vaisimbozadza motikari dzavo vaderedze mafuta avanotenga pazuva. Mukuziya nezvenyaya yemafuta nemagetsi, Jonga Kande Miri abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Svondo rino ratapfuura iri tachiona kuti situation yemafuta yange yaimprove zvakati nyanyei mitsetse kumaservice station yanga yamidiki hongu ichiriko zvayo but yanga ichiita ichiita midiki saka tida kumboona kuti zvinosapeneka kusvika rini nekuti sezvamunoziva kushomeka kwemafuta kunonyanya kukonzereswa nekushomeka kwemari yekunze munyika izvo zvinoita kuti tisakwanisa kunge tichitenga mafuta akakwana anoshandiswa nemamota republic.
Chii chakashanduka kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana zvishoma kudaro?
Hatingati substantively pane chanyanya kushanduka. I think takangoitikawo ndechekuti iwo vanoimporta fuel vanogona kunge vakakwanisa kuwanawo mari iro svondo rapfuura vakwanisa kuunza mafuta munyika akati wandei. Asi hatingati pane ikonomi yanyanya kuimprova. I think angori masaiko atachiona for the past few years or few months. The situation yanga ichimboita ichiimprova then yozomboderera yoimprova yoderera. Saka I think ingori a cyclical pattern yanga ichingoitika kwemwedzi yapfuura.
Vamwe vari kuti kukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari kunogona kunge kuine chekuitawo nekuti vanhu vari kutenga mafuta vange vadzikira. Munoti
ichozvo chokwadi. Masalari yavanhu vazhinji haana kunge achikwira even though fuel yakakwira nemapesendeji ari pamusoro saka hongu ichokwadi demand yefuel yatiwo dererei tichienzanisa neperiod yekunge fuel payange saka yakwira saka zvine ichokwadi nekuti kuzadza tengi zvaakutoda mari inosvika kuma 300 RTDS dollar saka vanhu vazhinji maaverage salari yevanhu ari kuma 600 saka vanhu vazhinji havakwanisi kunge vachi pamba nedzimotikari nenyaya yekuti fuel yakakwira asi masalari evanhu havanonyanya kukwira.
Kuvewo kunyaya dzemagetsi zvakamirawo sei munyika?
Nyaya reload shedding iri kungopfuurira mberi on average 8 to 10 hours pazuva kutaura kwatiri kuita kwatinoshandiro hakutori namagetsi kubva munguva dzemangwanani saka haiti idambudziko kuikonomi idambudziko kuna vanoita zvemabhizimusi idambudziko kumaconsumers kuvanhu vese nekuti magetsi anoita drive economy. Kana magetsi asikwanisa akakwana zvinoderedza upfumi hwenyika saka gore rino zvishatiomei infact then matargeted growth rate edu achatidererei nenyaya yekushaikwa kwemagetsi.
Pane dzimwewo nzira here dzekuwana nadzo moto dzingashandiswa nevanhu kana magetsi kusina saizvozvo?
Vamwe vakuishandisa masola but initial investment inenge ichitidhura especially for maindividual consumers but theine option yekuti hurumende tingadai taka investor in solar hongu wana mukoma Whitney wakambopiwa mari vachinzi vaiti masolar plant hazvisati zvabuda but inyaya yekuti ingadai yakatangwa kare nehurumende hatingi hurumende kazhinji inoshaya foresight yekuziva kuti makore anoteera pachaita demand ye energy nokura saka ngati improve capacity saka ndoda mudzigore ripo iro robati alternative sources this is like a solar I think the is not going to explode quite very urgently nekuti muno muZimbabwe tiri blessed ne weather yakananga inogona kuti tikwanise kuharvesta solar energy saka mbatsira of course all zvanyanya kukonzereswa nenyaya yekuti gore rino hakuna kunaya zvakakwana saka kukariba water level yatiberereri but zvinana solar zvinhu zvinofanira kunge zvichiongororwa nekuti zvinotibatsira
avo vanga vari nyanzvi nenyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanorendesa dzimba dzekugara muVictoria Falls vanonzi vaveda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Izvi zvinonzi zvave kunyanya kunetsa vashandi vehurumende zvikuru sei masoja nemapurisa. Vakuru vemapurisa varamba kuti pane mapurisa nemasoja vari kugara mumatende pakamba mushure mukutadza kubhadhara dzimba dzavanogara nemari yekunze. Kanzera weward 6 muVictoria Falls vaFS Mambume vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi haisi yezvematongerwo enyika asi yezvemihoro yevanhu vanoshandira hurumende vasikapiwe mari inokwana kuriritira mhuri dzavo. Tabata vaMambume kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Izvozvo zvinhu zviri kuitika Sterik hazvisiri kubata mapurisa nemasoja chete asi zvinobata ruzhinji rwese rwevashandi vehurumende yeZimbabwe. Zvechokwadi chaizvo chaizvo ndezvokuti vashandi vehurumende yeZimbabwe vari kurarama upenyu hwekunonga svosve nemuromo. Mari dzavanotambira vari kurarama upenyu hunosiririsa chaizvo kupfuura upenyu hunoraramiwa nemunhu anofudza mombe kune dzimwe nyika. Saka ichocho ichokwadi nekuti hakuna munhu angavaka imba yake achishandisa zvekuvakisa zvaanotenga nemari yekunze kwenyika. Kwozoti kana akupinza vanhu otarisira kuwana muripo nemari yemuZimbabwe yatinoziva kuti haitengi. Saka vazhinji vane dzimba dzavo kana vachirendesa vanotoda kuti ubhadhare nemari yekunze kwenyika inova mari isingawanikwe nevashandi vehurumende vemuno muZimbabwe.
Tanga tanzwa kuti pane mamwe mapurisa nemamwe masoja angadokemba padhuze nepolice station ndizvo?
Matende papolice station aripo zvechokwadi asi sezvatiziva tese kuti pakamba yemapurisa panogaro tichiwa matende vachiita maoperations akasiyana siyana. Kuti tichinyatsoziva manje kuti ava ndo vaya vekutadza kubhadhara marendi mudzimba mavari kugara umo vauya kuzotsvaga pekuvata here kana kwete zvinonetsa kuti tizive. Asi chokwadi chaicho chiripo hachidzimike chinoramba chiripo chekuti vanhu ava vari kutambudzika kuti vakwanise kuraramisa mhuri nekubhadharira mhuri pekugara.
Pane zvamamboonavo here kauti zvamambonzwavo zvaita sokuti mutendirane nerunyere kupe rwatiri kunzwa rworo?
Yes, zvandaona ndezvokuti mukamba yemapurisa mune matende arimo akaiswa imo. Vanogaramo kuti ndivanani handina hangu ruzivo nazvo. Saka zvinondipa kubvuma kuti iyi ingava nyaya yechokwadi. Nekuti semugari wemuVictoria Falls ndinotonyatsozivawo zvechokwadi kuti kana uchibhadhara rendi kuvazhinji vane dzimba dzavo vaakuda kuti ubhadhare nemari yekuAmerica ende ava vanhu mari iyoyo havasi kuiwana. Zvinoita kuti tibvume kuti matenda arimo ari kutobatsira vamwe vanhu vemapurisa nemasoja vari kutambudzika kugara mudzimba dzekuloja.
Ko vamwe vanhu vasiri tsvavo mapurisa kana masoja vane dambudziko rimwe chete iroro here?
Mumakambani umu vamwe vanoshandira makambani anoita nezvetourism vane rumwe rubatsiro rwavanogona kupiwa nemakambani avo. Asi ava vasiyana manje nevashandi vehurumende nekuti mapurisa nemasoja chavanogona chete kushandiswa nekupururudzira kupiwa magambutsu nehelmeti nyuwani. Asi kana pasvika panyaya yemuripo wekuti vakwanise kurarama upenyu hunokodzera basa ravo rekuchengetedza runyararo munyika mari yavari kuwana haifambirani nebasa ravari kuita. Saka ava vakatosiyana zvikuru zvikuru kuru nevamwe vanenge vachishandira mamwe makambani nevamwe vasiri masoja nemapurisa.
Asi mugudhamo zvinhu zvakagadzikana, hapana chinoratidza kuti vanhu vakatsamwa kana kuti pangangoita mhirizhonga.
Mere mere pari zvino hapana, asi uchitarisa uso hwevanhu vari kufamba unogona kuona kushungurudzika, kunyunyuta nekutsamwa muvanhu vari kufambira zvavo vachiita zvavari kuita zvekutsvaka kurarama. Nekuti upenyu hwemuZimbabwe hwakaoma, hwekufamba hwakaruma rurimi.
Kansela veward 6 kuVictoria Falls vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reHerald mune nyaya yekutomwa kwevaimbo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti varisa chigaro webhodhi reAir Zimbabwe. MuDaily News mune nyaya inoti vemakereke vari kushanda nesimba kuti paite hurukuro pakati pavaEmerson Munangagwa navaNelson Chamisa. MuDaily News nekare mune nyaya pamusoro pevarayiridzi avo vanonzi vakumbira paramende kuti ibatsire muhurukuro dzavo nehurumende pamusoro pemihoro yavo. New Zimbabwe inoti mutevedzeri wemunyori weUnited Nations Amai Estila Muyula vari kukumbira nyika dzepasi pose kuti dzibatsire nechikafu chekupa mamiriyoni matanhatu evanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Yasvika nguva yekuti tinzwe zvamunofunga imini vatereri veStudio 7.
Makadiva shamarare veStudio 7, makadiva tereri vose, ndiri Mutasa kuno kuPitori. Ndinoda kutaura pane avo vari kuita toi toi kumuzinda weAmerica uri muZimbabwe. Inde vachitambisa nguva yavo so, vachiita zvinhu zvakaora, zvinhu zvinonyadzika so. Wai vasingaindi kune kuna kunotaura mukuru wavo Munangarwa achinguva kumubvunza kuti sei uchisunga vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vasina mhosva. Havazvioni here zviri kuitika zvokuti kunosungwa vanhu vasina mhosva? Vanosungirwe chii? Ngavaindi kuna Munangarwa vandomubvunza kuti unosungirei vanhu vasina mhosva? Vanhu seveni vakasungwawo vakasungirwe chii? Chavakasungirwa chaicho chii? Ivo vanoti toi toi kunogara ipapo kwavo kunakirwa, havana dzimba ndofunga zvigunduru. Vanogarire ipapo vachitadza kugadzirisa zvinodiwa zvinoita kuti nyika inzi yakanaka. Iyezvi vanhu vanosungwa, chavanosungirwa pasina kana mhosva vongodzi vanhu vasungwa. Ende vanhu hatisi kuona zvinhu zvichaitika mberi. Vese vanongoti zvanhu zvanhu pepepe, vanhu vachachema. Because Munangarwa kwaanoenda uko munhu wese uchapedzira akumuvenga, ende munhu achiuraya kwete zvokutamba munhu iyeyu. Vanhu tichazopedzisira taakuchema tese. Zvichiri kungonaka manje iko zvino, muchamuona kana achinge adzika midzi. Zvichazoitika mberi kunoenda, ndobva muchazoona zveshuwa kuti munhu uyu munhu akaipa. Imbonakidzwa henyu, because muchiri kuba mari mese muchidini, muchidya zvinhu zvezano. Asi vana chigadzira chirumhanzu. Vanhu vakuru vasinganyari vanongoswera vachibuda pamaredhio vachitaura zvinhu zvakaora zvakadaro nemaomero aita nyika, asi unoona munhu achitaura mashoko akapata kudaro. Zvinoitika muZimbabwe zvinorwadza, ndatenda hangu.
Makadi mukoma Jonga, mukoma Tandonoka Wande kuWashington DC uko. Tinotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi mazvose, tichiti varume rambai makadaro, musahwausimbe. Chitimashoko angu nhasi yokutanga nematambudziko kuvamhuri yekwavatsvangirai.
Manheru akanaka masikirasi ana mukoma Jonga. Just want to weigh in panyaya yamamutaura yemamiriro akaita zvinhu kumusha. Zvichiwa zvinhu kumusha zvakaoma. Zvearatgs zvaramba kushanda. Kozoti ndichida kukomenda pana vamanhanda apa. Vamanhanda pese pavanonzwa kuda kutaura kana vakateerera, ngavambomedza mati Baba angu ino waka kura jinditi meza mate. Uka meza mate, so idauta wala ununyarara ombo terera wama. Even in my station Zemuromu, he always contradicts with himself. Naza antawarazi, mangwana antawarazi. Kanama nandava idaza anu tereki. Kama tokele kumbano gara kumbusha. Ani moda 20 years ayo munomu. Oda kuhuya pano achitonga kangwara achata kana honorable bidi. If he was clever, mananda tingale tinga drive na yama rulis madofo muno mchozi. Mananda to kumbira hoi, bopo wame mkana manita katika. Vata ure isunewe tere tirikuno. Tatenda angu, ishumba pa South Africa wa Mbumalanga.
Makadi, ndetwa Gibson, South Africa, pa Pretoria. Inindi noti pa mamiri akaita zvinhu munyika. Chiripa chena kuti hurumende haichakwanisi kuzvitakura. It's now unbearable kuhurumende ZANU-PF. Ngavasiye vape vanhu vanozvigona. Ndanga ndichifara ndichinzwa vana mukomatendai biti vachitaura zvekuti vari kuEngland. It shows kuti vanhu vane vision, kwete vanhu vanoramba vari pamwe vachida kungoti vane full of I know. Ndo zvakaitira hurumende ZANU-PF. Panhau yekuramwa mabasa kwemadoctors nevamwe manurses, ndinoti ngavaramwe mabasa. That's the only way to show the government that they are not satisfied nemihoro yavo. Vakada kuratidzira vanofurwa, tingaita makuwa akawanda munyika yekufurwa nehurumende imo musina hondo. So ngavaramwe mabasa, asi varamwe mabasa vakashinga nekuti vanogona kupambwa futi vakarohwa zvakaita vana vamasarauri. So in fact Zimbabwe hamusina freedom. It's no longer a country under the reign of Mnangagwa.
Masura sei vana mukuma wandi vana mukuma kumajunga kwamuri ku Zindo America. Ini hangu ndinonzi ishima yamukusirwa ndiri Cape Town. Ndiri kutaura pamusoro pevanoda kurangwa mabasa. Hongu zvinhu zvakanaka kuti varatidzirewo mari dzavo kuti dzikwire uye dzionewo kutenga sezvinoitawo dzimwe mari. Sezvo muchingona munyika makaita manyuma mbiri nenongwa, hazvinakidzi kuti uenda kubasa mari yacho isingashandi. Ndatenda hangu.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye moedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingaitwa sei kuti zviite zvakanaka munyika. Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vanonzi vakaurawa nezuro muno umwe musha uri pakati penyika yeMali. Vanotaurira gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaudza vatori venhau kuti vanhu vakange vakapakata zvombo vakapinda mumusha uyu usiku vakapisa dzimba nekupfura vanhu. Zviri kunzi uku kurwisana kuri pakati kwemarudzi maviri eDogon neavo vechiFulani. Chipokopoko nezuro chakamhara zvechipichimbi padenga reimwe imba chika munzvimbo yeManhattan muguta reNew York. Chipokopoko ichi chakauraya mutyairi wacho uye chikatanga moto pamusoro pechivakwa ichi. Meya veguta reNew York vaBill de Blasio vakaudza vatori venhau nezuro kuti havasi kufungira kuti izvi zvine chekuita nevarwi vanopfurikidza mwero. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro kwakaitika kudengenyeka kwenyika mudunhu reAmerica reOhio. Kudengenyeka uku kunonzi kwakaita 4.0 pachikero cheRichter. vanoona nezvamamiriro enyika veUS Geological Survey vanoti vachiri pakati pokuongorora zvaitika uye zvaparadzwa. Meya veguta reEast Lake panuye pakati pekudengenyeka kwenyika iyi kwakaitika uku vanoti mapurisa nezveutano vakawandirwa nebasa asi vari kufamba vachiona panodiwa rubatsiro nekukurumidza. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muOhio vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi paitika kudengenyeka kwenyika kunorth east of Ohio area inonzi East Lake muno muOhio. Izvi zvaitika kuma 10 to 11 makuseri.
Pane vakuvara here kana kuti vafa?
Handina ruzivo rwevakuvara kana vafa because izvi zvaitika kuarea yekumento. Saka zvakabva area yakareba chaizvo kana kuCanada kana kuMichigan kana masurrounding area vanzwa kudengendeka kwenyika. But pari zvino hatisati tanzwa any casualty kana kuti maresults evafa kana vakuvara.
Pane chiri kuitwa here maererano nenyaya iyi?
Sezvo muchingoziva kuti earthquake inowanzoitika pasina mapreparations anenge aitwa. Zvinhu zvinoitika musingafungiri. Asi sehurumende emuno muAmerica I know they are doing all they can to make sure kuti vatsvaga kuona kuti hapana vakuvara here, hapana vakuvarira mudzimba here, hapana vakuvarira mumabasa.
Hapana zvambotaurwavo nenyaya yedzimba kana kuti mahofisi anenge akuvara kana kuti aondomoka.
Pana zvataurwa asi zvataurwa zveroad kuti pane road yekunorth east ikoko kunonzi kumento. Mapikicha atorwa mapikicha aya anotorwa nemakamera emuroad aya ndo akwanisa kukava mapikicha achona ndo arikungoratidzwa panemutande yese ari kushoyewa nevanhu.
Ko vamwe vekuZimbabwe vamunogara navo mudunhiri pane zvamambonzwawo here pamusoro pavo?
Tafonerana nemaZimbabwe ari munharaunda imomo. Hapana muZimbabwe watati tanzwa pari zvino anova apinda nanhechekwendedzi but tichazongonzwawo munguva dzinotera but pari zvino hatina any Zimbabwe any of our Zimbabwe community affected.
Ava vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muOhio vazvidzai ruzvidzo vari parunhare kuOhio neStudio 7. Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhu vakaungana kuStadhaven kuAvondale muHarare uko vari kuchema amai vimbai tsvangirai dzava avo vakashaya nezuro. Vanorendesa dzimba dzekugara muVictoria Falls vanonzi vave kuda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.